Nengo ye MDC inogara mbukure kwa Nyachuru kumazoe, vatenda ye Nyachuru, vanoti musha wavo wapiswa usiku wa nhasi, nevavari kufungidzira kuti nhengo dzezanu PF. Vanyachuru, vaudza Studio 7 parunare vari kumazoe, kuti midziyo yavo yose pamwe nembatya, zvatakatikira mari nemoto, zvichevera kupiswa kwaitwa dzimba dzavo nhatu dzeuswa, vaenderera mberi vachitika nacho kudya havasisina. Sezvo iwo nemhuri yavo vangosara vaine nhumbi dzanga dziri pamuviri yavo. Vanoti kupiswa kwaitwa uku kwaitika mambakwedza varere vakazokwanisa kubuda mari nemoto aya. Zvichakadai, Vanyachuru vanoti vari kukumbira bato ravo reMDCT pamwe neveruzhinji kuti vavabatsire kuti vakwanise kurarama uye kunotora matsamba ekuzvarwa nezvitupa zvinonzi zvatsvirawo mudzimba dzapiswa izvi. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vatora kupiswa kwaitwa musha wavanyachuru vachiti zvavai pachena kuti sarudzo dzegore rinouya dzichange dzizere mhirizhonga. Zvaitika izvi zvinoyewo apo mutungamiriri webato rezanu PF uye vari mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitange kuzvindikita wese anenge aita mhirizhonga muzita rebato ravo vasati vamuendesa kumapurisa. Asi vaGutu vati zviri pachena kuti vaMugabe ndivo vari kukurudzira mhirizhonga munyika.
Izvo ndicho chokwadi. Tinoziva makore mashomafuro vaMugabe vakabuda pamhepo vachiti ivo vane madigirii eviolence, vachiti ivo zano ndeyeropa. Saka matauriro avakaita vari kumadhebhenere North Group pane musi wechitanho vhiki yapera kwanga kuri kutokushidzira nekutopa mayouth ezano nevamwe vanhu vanotsigira zano vanoda zvemusindo kuti vazive kuti ha iye manje matopiwa mukana mapuwa kuahead nemukuru wepati yavo nemukuru wenyika kuti itai zvamunoita, murovai vanhu, pisai dzimba, urayai vanhu, bhenyai vanhukadzi, hapana zvamunoitwa.
Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika avo vari kufanotungamirira bato renational people's party amai Joyce Mujuru vashora chiitiko ichi vachiti vose vari kuita zvemhirizhonga vanofanira kuziva kuti mweya wengozi unobata aifara kwete anenge atuma.
Chenjera kuti ari kukutuma izvozvo, tsaona nedambudziko rekunge mhepo dzasimudzwa neupenyu hwaunenge waparadza zvinouya kumhuri yako. Uye ini sevatungamiriri munotuma vana kuita mabasa akadaro, utungamiriri hwenyu huri pai? Unozvinzwa zvichinakidza here kana kuti vamwe munenge muchizviitira mishonga yekuti hofisi dzenyu dzisimbaradze? Ndapota vana, musabvumirwe kuita mabasa euori, mabasa achakusiyai mane ngozi kumhuri dzenyu ivo vakutumai vagere zvakanaka.
Zvichakadai, vaGutu vakumbira masangano akaita seSADC, African Union pamwe neUnited Nations kuti atore matanho nepamusana pemhirizhonga inonzi iri kuitika munyika pamberi kwesarudzo dzegore rinouya.
Izvo zvinhu zvinotitungurudza zvongotaridza kuti kwatakananga uko kuelection ya2018 kuchanetsa zvatotaridza kuti mbirombiro yevhiolensi yatotanga. Zvaakudai izvo zvatogara tichitaura kuti vakuru vakuru veSADC, vakuru vakuru veAU uyezve vakuru vakuru veUnited Nations vache zvayo ngavaongororewo vaone kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe hazvisi kufadza, nokuti election yegore rinouya zvatotaridza kuti vanhu vezanu vatanga zvavanogona zvemusindo, zvechibhanditi, zvehuneyaneya, ndozvavachiita.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Kupiswa kwemusha wavanyachuru kunouyawo apo bhawara vaElias Mudzuri vano vemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai rakapiswa svondo rapera uye mumwe kanzuro webato iri akapwanyirwawo mudhuri wemba yake pamwe nemahwindo mumusha wekuwadzana muno muHarare svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.